Mutevedzeri wemukuru webazi reCivil Protection Unity vaFarai Hokonya vaudza Studio 7 kuti bazi ravo rakagadzirira chose kusvika kwedutu mpengo recyclone Chido uye hakuna munhu achatadza kuwana rubatsiro nenguva.
Saka hurumende ichishanda nemapartners ayo vane hurongwa hwekuti chekusvikadii vanhu vachange vachiwana rubatsiro rwakakwana vachizochengetedza upenyu ndohwakakosha kuti tichengetedze. So prepositioning zvimwe zvinhu zvinoita kuti dambudziko rireruke atotanga kuenda kunzvimbo dzo dzinotarisirwa kuti mafashama angagona kuita, zvichisanganisira izvo kutsvaga kwemafuta nekuzoaendesa kunzvimbo dzaanoda kunoshandisa kuti vanhu vakwanise kuzofamba nekuenda kunzvimbo dzinenge dzakachengetedzeka.
Vanoshandawo mubazi reMeteorological Services Department vaBaba Maketa vazivisawo kuti dutu mpengo iri richange raorera simba parichasvika munyika richitanga nenzvimbo dzekumabvazuva dzakaita semutoko, Murehwa, Nyamapanda nedzimwe nzvimbo.
Tinotarisa kuti paichapinda muZimbabwe simba rayo rinenge rawedzera kuderera chose zvekuti haichanyanyi kuparadza sezvainge ichitarisirwa pakutanga. Cyclone iyi painopinda muZimbabwe tinotarisira kuti ipinde nekunzvimbo dziri kumashonaland east zvikuru kubhodha rekunyamapanda yofamba ichidzira kunana Kotwa, Mutoko nekunana Murehwa, uye yozotora chimwe chidimbu chekumashonaland central chainopinda kunana Bhindura nekunana Shamba. Saizvozvo
mumwe mugari wekuchimanimani vapadhoni Maguta vaudza Studio 7 kuti veruzhinji kuchimanimani uko kwakamboparadzwa nedutu mpengo cyclone Idai muna 2019 rwendo runo vakagadzirira chose uyewo vatenda kuti dutu mpengo recyclone Chido rakashambadzirwa zvakanyanya.
Yambiro zvokuti vanhu vazive pachine nguva kuti kune dutu mpengo ririkuuya inenge yakaitwa zvakasimba. Nzvimbo zhinji vanhu vakuziva kuti cyclone Chido ari kuuya zvindari kusvika nhasi vanhu vari kugadzirira sungasungawo zvinatenga zvedzimba zvikwere zvehuku nekuchengetedzawo zvaanokwanisa kuchengetedza.
Chitsuwa chemayot chiri pasi peFrance asi chiriwo pakati penyika dzeMadagascar neComoros ndicho chaparadzwa zvakaipisisa nedutu mpengo iri. Kunyange hazvo huwandi hwevanhu vakashaya nekuda kwecyclone Chido husati vave kunyatsozikanwa, France inoti vanhu zviuru nezviuru vari kutyirwa kuti vakafa. Dutu mpengo iri raiputsa dzimba dzevanhu, kudonedza magetsi, kuchera nzira nekudonedza miti. Dutu mpengo cyclone Chido rinonzi rakatopinda muMozambique nenzuro kunzvimbo dzinosanganisira Mesufi uye Cabo Delgado. Kunyange hazvo pasati pave nehuwandi hwevanhu vafa vari kuzivikanwa kuMozambique pari zvino, sangano reUnited Nations World Food Program razivisa nhasi kuti vanhu mamiriyoni maviri vari panjodzi yekukuvara kana kufa nekuda kwedutu mpengo iri. Pari zvino World Food Program inoti vanhu mazana mashanu vapiwa zvekudya kupemba uko vari kufanochengetwa munguva yedutu mpengo iri kuMozambique kwekare. Zimbabwe yakasangana nedutu mpengo raityisa zvikuru recyclone Idai mugore ra2019 iro rakauraya vanhu vanopfuura mazana matatu kuChimanimani, Chipinge nedzimwewo nzvimbo kuManicaland. Mitumbi yevanhu vazhinji yakashayikwa uyewo dutu mpengo iri rakaparadza nzira, dzimba, zvikoro, zvipfuwo nemagetsi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.